takadanura budget yevagari vemuHarare smart budget yekutumwa kwatakaita nemukuru weMDC vachamisa kuti tinge tichimirira zvido zvevagari vemuHarare. Saka ibudget ratinoona kuti richatibetsera kuti tikwanise kuita smart city. Tabva taisawo futi zvetechnology kuitira kuti tinge tine ecity. Tichange taisa makamera muHarare mese kuitira kuti security nesafety yekuti vanhu vaite business inge yakachengetedzeka.
Tinoona kuti munotimbonetsana nevagari vachiti nguva zhinji munoita budget musina kunge magarawo pasi muchikurukura navo. Vanga varimo here vagari mumusangano?
Yabuda paTV neparadio yakati jekerere nyika yose budget iyoyo. Mwedzi unoyu wapera tichiita maconsultations nevagari vemuHarare tichivabvunza zvavanga vachida kuti zvipinde mubudget. Takapindirira misha yese zviri pachena ende vanhu vanga vachitaura. Saka tine tarisiro yekuti zvinhu zvataisa mubudget ndo zvinhu zvavachitaurwa nevagari vemuHarare.
Bhajeti yamunotarisira kuti ingashandiswa nekanzuro yeHarare gore rinouya iri kusvika pamari?
Bhajeti yegore rinouya iri kuita $449 million. Ibhajeti huru kwazvo. Tinovimba kuti mari ikaramba yakasimba, vari kutonga hurumende vakakwanisa kutanga kufunga zvakanaka, madhora akasaramba asingadoni, tinotarisira kuti ibhajeti inokwanisa kubetsera vagari vemuHarare kuti vange vachiva nemaroad alights nezvimwe zvese zvinodiwa panyaya yeservice delivery.
Imwe nyayawo inonetsa kubhajeti uku vamafume inyaya dzekuti vagari vanonyunyika kuti dzimwe nguva mari dzinoiswa kuzvinhu zvavanofunga kuti hazvina kunyanyokosha kana kuti zvavanofunga kuti haasi mapriority. Mabatawo papi nyaya iyoyo?
Iko zvino tiri kuita inonzi project based budget. Bhajeti inenge yakatarisana nevanhu, inenge yakatarisana nezvinenge zvichidiwa nevanhu, tichiishandisira kunyaya nezvinhu zvinenge zvichinge zvatakaudzwa nevanhu. Vanhu vazhinji vari kuchema nenyaya yemvura, vari kuchema nenyaya yemalights, vari kuchema nenyaya yekutorwa kwemabhini, vari kuchema nenyaya yemaroads. Ndo nyaya dzatanyanya kuisisa pamberi mubhajeti yedu iyoyo.
Nyaya yeutano mazvipa mukana wakadii mubhajeti izvo?
Nyaya yeutano taikoshesa zvikuru kuitira kuti vana korera nezvimwe zvirwere zvinokwanisa kubata vagari vemuHarare zvisauya. Makiriniki yedu tichange tichimakudza, tichange tichikudza mamaternity clinics nezvimwe zvakadaro. Tiri kutarisiravo kuti medical aid yedu tichaikudza kuti ite tekeshere kune ruzhinji. Sezvamunoziva council ine makiriniki kumahone ese ende ndivo vanotanga kurapa vanhu pakutanga pekurwara, ende vanhu vazhinji vari kurapwa kumakiriniki.